Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 12 gunyana 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mudaro tine matanho atirikutora akasiyana-siyana, mamwe acho hatikwanisi kumataura pano, asi tine zvatiri kugadzira ndezvanikangeudze ruzhinji rweZimbabwe zvekuti hatisizogarira maoko kuti ngazviende zvakadaro. Hazvisizoenda zvakadaro, tichashanda kuchitira mafizi adzidziswa aendeswa panokwanisika kubhadharisa neruzhinji rweZimbabwe.
Sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union rinoti richasvika kuvakuru vehurumende nenyunyuto pamusoro pekukwidzwa kwemari yedzidzo kotoro rino.
Chirongwa cheWFP Urban Cash Based Assistance Program chichakwanisa kungobatsira vanhu vanokwanisa kusvika ivo 10,000 pamwedzi. Asi tikatarisa gore rakapera, WFP yaikwanisa kubatsira vanhu vanosvika 360,000.
Sangano reWorld Food Program rinoti gore rino richangokwanisa kubatsira vanhu zviuru gumi sezvo homwe yaro isina kumira zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru werimwe sangano revadzidzi reZimbabwe National Student Union vaBoris Muguti vanoti vachanyora tsamba yenyunyuto kuti itarise danho rakatorwa nebazi rezvedzidzo yepamusoro yekuwedzera mari yedzidzo mukotoro ino kutanga nekuUniversity of Zimbabwe. Mutsamba yakanyorwa nevakafanobata chigaro chamabharani mukuru pachikoro ichi, kana kuti Registrar General Dr. Munyaradzi Madambi, mari yakawedzerwa kubva pamadhora zviuru makumi mashanu nematanhatu kana kuti $56,000 kusvika pazviuru mazana matatu nemakumi manomwe kana kuti $370,000. Mari yose iyi inonzi inofanira kunge yabhadharwa musi wa30 gunyana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira, asi vakamboudza dare reparamende kuti mari iyi haisi kuwedzerwa mumadhora ekuAmerica, vachiti chinongochinja kubhadhara nedhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMuguti.
Takakatyamadzwa zvikuru tichiona University of Zimbabwe ichikwidza mari ichiita zviuru nezviuru zvemadhora zvinopesana nezviri pazviri kuitika munyika muno, nekuti tichitarisa vabereki vedu mari dzavo hadzina kumbokwira. Tichitarisa varayiridzi vari kutambira mari iri pasi pe$200 asi tichikuona zvikoro zvepamusoro zvinokwidza mari kuisa pamusoro chevokudaro. Nokudaro tine matanho atiri kutora akasiyana-siyana, mamwe acho hatikwanisi kumataura pano, asi tine zvatiri kugadzira ndezvanikangeudze ruzhinji rweZimbabwe zvekuti hatisi kuzogarira maoko kuti ngazviende zvakadaro. Hazvisizoenda zvakadaro, tichashanda kuchitira mafizi adzidziswa aendeswa panokwanisika kubhadharisa neruzhinji rweZimbabwe, nekuti zvikaramba zvakadai tinonzwisisa kuti vadzidzi vazhinji vachatadza kunge vachienderera mberi nedzidzo zvavo, nekuti hakuna mubereki anowana mari yakadaro kunze peavo vapfumi. Asi zvino zvinonopesana nebumbiro remutemo wedu. Bumbiro remutemo wedu rinoti munhu wese ane kodzero yekunge achiwana dzidzo. Asi izvi zvakuita kuti vana vevarombo vange vasingakwanisi kuenderera mberi nedzidzo zvavo. Nokudaro tichashandisa nzira dzose, kudare reparamende tichasvika kuna minista bazireje kujeta musoro wamo nemirira zvekare tirikushika yedeni iko ku University of Zimbabwe kunoekwa achanga kutizwa zvayo kachamadza vanhu tirikushika zvekare ikoko tichitaurirana nevakuru vacho kuti tionesane kuti toita sei toita ragara ripi kuti paise fizi zvinobhadharika neruzhinji rwezimbabwe
kuparamende muri kutaurirana navo sei chaizvo zvii zvamuri kuita kuti vanzwisise chichemo chenyu
kudare reparamende tichaendesa petition tine petition yatadhizaina yatagadzira tichatenderedza muvadzidzi toona kuti zviuru nezviuru zvevadzidzi zvasaina petition iyeyo kana zvasaina petition iyeyo tichaendesa kudare reparamende nyaya yedu yonosimudzwa mudare yobvewawo nevanogadzira mitemo
tichitarisawo zviri kutaurwa negurukota rinoona nezvidzidzo yepamusoro muzvinafundo murwira vari kutika mukatarisa mari dzacho dzinenge dzichibhadharwa kumayunivhesiti hadzisi kunyanyochinja nekuti dzinenge dzakangoiswa pachikero chedhora remunyika chedhora rekuamerica nekudaro hapana zvachinja ndiyoyo mari yamagara muchibhadhara kunze kwekungoti dhora remuzimbabwe riri kushaya simba
vamurwira ndinoshaya kuti dambudziko ravo rinobva papi nekuti isu tagara patinotaura navo tinoti ivo navamutuli navamutuli nodo ndivo vanofanira kunge vachiita nhaurirano dzekuona kuti zvofambiswa sei kana vachida kuti mari dzemuzvikoro zvepamusoro dziwedzerwe nekuti hazvina musoro uye hazvishandi kuti ukwidze mari inobhadharwa nemudzidzi uchiendesa pamadhora ekuamerica anosvika 700 iye mubereki wake achitambira mari inokwana madhora ekuamerica 200
munyori mukuru werimwe sangano revadzidzi rezimbabwe national student union vaboris muguti vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 Sangano reWorld Food Program WFP rinoti kunyangwe hazvo uwandu hwevanhu vanogara mumadhorobha vanoda rubatsiro rwechikafu huri kuramba huchikwira gore rino richangokwanisa kubatsira vanhu zviuru gumi kana kuti 10,000 sezvo homwe yaro isina kumira zvakanaka mutauriri weWorld Food Program vatatenda macheka vaudza Studio 7 kuti World Food Program iri kubatsira nekupa vagari vemumaguta ruzivo nezvikwanisiro kuti vakwanise kurima vachishandisa mvura chete pasina ivhu kubva muna kurume kusvika muna nyamavhuvhu World Food Program yange ichipemhera Zimbabwe mari inosvika madhora ekuamerica mamiriyoni makumi matatu nemaviri asi yakangowana mari inosvika mamiriyoni mana chete vamacheka vanoti World Food Program iri kubatsirawo mukudzidzisa vanhu kuti vakwanise kuzviriritira kupfuya huku kurima hoa uye kukwanisa kugadziridza zvinonetsa voga pasina rubatsiro
vhiki radarika hurumende yezimbabwe yakaparura chirongwa chefood deficit mitigation program ichiti iyo icha batsira vanhu vanosvika 3.8 million zvikuru sei nechibage kumaruwa nyaya yenzara inoratidza kuti yashungurudzawo zvakare vagari vemumaguta nekuda kwekuti tikatarisa pasure patati changobvapa mitengo yezvinhu yanga iri kukwira totarisa kuti ruzhinji runogara mumadhorobha chikafu chavo vanochiwana kumisika vamwe vanoita zvekutengesa atingati mavhenda ende vamwe vanowana chikafu chavo kubva mumapraza asi nekuoma kuri kuita zvinhu pasi rese nekuda kwezviri kuitika munyika yeukraine ruzhinji rwezimbabwe runoratidza kuti rwakatarisana nemitengo inoratidza kuti iri kukwira tichitarisa mumwedzi yapfuura tisingazozivi kuti mumwaka inotevera zvinhu zvacho zvinenge zvakamira sei tiri mubishi remushandira pamwe rekutsvaka nzira dzekuti tese vanosibatsira vanhu kuti vaone zvekudya tonatsoita sei kuti basa irori rifambe zvakanaka uye titi zvikwanisiro zvese zvatinazvo zvibatsire kuti tisvike kune umwe neumwe munhu achange asina chekudya muZimbabwe.
Vamacheka, tinoona kuti rubatsiro ruzhinji runoenda kuvanhu mumaruwa. Mumaguta makamira sei nenyaya yezvekudya?
Mukacherechedza muchaona kuti mumaguta vanhu vanogara mumaguta matunhu emumaguta vari kusanganawo zvakare nedambudziko renzara sezvo zvokungoita vanhu vari kumaruwa. WFP homwe yayo haina kunatsosimba kuti ibatsiridze vanhu ivava kuti vanatsokwanisa kuwana kudya kwakakwana. Chirongwa cheWFP Urban Cash Based Assistance Program chichakwanisa kungobatsira vanhu vanokwanisa kusvika ivo 10,000 pamwedzi. Asi tikatarisa gore rakapera, WFP yaikwanisa kubatsira vanhu vanosvika 360,000. Asi iko zvino nekuda kwekuti hapana zvikwanisiro zvakakwana, tichange tichingobatsira vanhu vanosvika 10,000. Sangano reWFP ranga riri kubetsera zvakare mumadhorobha vanhu kuti vakwanise bata-bata vachiita zvakasiyana-siyana, zvakafanana nekupfuya huku, kurima hohwa, kushandisa iwatoti mahydroponics, kunova iko kurima pasina ivhu muchingoshandisa mvura chete. Asi chirongwa ichi nekuda kwekuti hapana mari yakakwana, tichange chichidzorwa kuti chibatsire vanhu vashoma, tichitarisa zvachaisimboita makore apfuura.
World Food Program inowanepi mari yokubatsira vanhu vakawanda kudai vamacheka?
Kubatsira kwedu vanoshayiwa zvekudya muZimbabwe, tinobatsirwa zvikuru sei nemari kubva kuhurumende yeUnited States nehurumende yeGermany nehurumende zvakare yeJapan.
World Food Program ine zvimwe zvainobatsira nazvo here kunze kwekubatsira vanhu nechikafu?
Kunyange hazvo WFP ichibatsira zvikuru sei vanhu vari kutambudzika vari kushayiwa chekudya munguva yenzara, WFP inobatsira zvakare vanhu kuti vagone kuzviriritira, vagone zvakare kuva vanhu vanogona kusangana nematambudziko vasina kupiwa yamuru nesu, vawane zvakare kudya kwakakwana kana vachirima varime zvinhu zvine kudya kwakakwana, vave vanhu vanogona zvakare kuzvimirira zvichida nekutengesa nekumwe kurarama, vachirarama upenyu neutano hwakanaka, vachikwanisa kuzvimirira. Tine zvimwe zvirongwa zvatinoita zvinosimbisa yatinoti climate smart and nutrition sensitive agriculture and entrepreneurship, kuti vava vanhu vane utano hwakanaka vanokwanisa kuti kunyange mamwe matambudziko anoita sekusanaya kwemvura kana nzara akauya, vanogona kungozvimiririra vari vega vasina ruyamuro rungabva kuWFP.
Avo vange vari mutauriri weWorld Food Program vatatenda macheka vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Pepanhau reHerald rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kusimuka nhasi vakananga kukinya kunogadzwa kwemutungamiri wenyika iyi mutsva vaWilliam Ruto kuMoi International Sports Center. Dare repamusoro-soro renyika iyi rakapa mutongo wekuti vaRuto vainge vakunda vaRaila Odinga pasina kubiridzirwa. VaOdinga vainge vakwikwidza kukundwa kwavo mudare iri. Bepanhau remasvingo Mira rine nyaya yekuti kanzuro yemasvingo yaparura urongwa hwekuvaka chipatara chezvirwere zvekutapurirana kana kuti Infectious Diseases Hospital. Chipatara ichi chinonzi ndechemari yemamiriyoni mashanu ekuAmerica kana kuti $5 million. Mabharani mukuru wekanzuru vaEdward Mukaratihwa vakaudza bepanhau reMira kuti hurumende yainge yavapa mvumo yekuvaka chipatara ichi. Epa naure kroniko, rine nyaya yekuti zvimwe zvunhu zvakapiwa chipatara cheUnited Bulawayo Hospitals zvazara huruva nekusashandiswa nechipatara ichi. Zvinhu izvi zvakapiwa chipatara ichi painyanya kunetsa chirwere cheCOVID-19. Zvakapiwa chipatara ichi nemasangano akaita seUnited Nations, Rotary Club nemamwe zvinosanganisira mibhedha zvinoshandiswa pakusununguka vana nezvimwe. Bepanhau reNewsday rine nyaya yekuti gurukota rinoona nezvekushanyira kwenyika vaMuvizita Mangaliso Ndlovu vari kukurudzira vari mune zvekushanyirwa kwenyika kuti vagadzirise zvivakwa zvavo kuti vakwanise kuramba vachikwikwidzana nevamwe zvakasimba. Kuita izvi vanonzi vanoda mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemana ekuAmerica kana kuti 44 million US dollars. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Njinoti, nai vatungamiri vezano, amuna moyo here, moyo makaisepi, moyo makarasha here. Kana makarasha kadzosaika moyo makarasha. Vedu vana veZimbabwe tatambura. Tatambura vana veZimbabwe. Tiri kuno kumiri kwemakungwa tikutsvaga kurarama. Munodareiko, munodareiko vedu weye. Titinzwirewo dziti nguva yakwana, nguva yakwana, nguva yakwana. Tinzwirewo dziti vedu weye, tinzwirewo dziti. Munodatura tose here. Tazama kuita musangano. Tazama kuenda kumarali. Maputita mabomba mai. Kana mazora chamisao chomudo titiniko, mudo titiniko, tofati titambura here. Chaka kuitira eka kuramba tripasto unapuka wenu, kuramba titiongwa na ujwanyiriri wenu, chaka kuna kira hika. Ah, msadaru vedue, marigwa kwani venya acha wanu isampio, tatambura za kwani.
Magadipa Studio 7, Magadipa Studio 7, zvinotaurwa nevanhu veZANPF avo vanosapota ZANPF avo kuti nyika yakanaka, vanotafadzwa mugwadi. Nyika yakanaka kwavari ivo, noti kwatiri isu vanhu. Mukatarira kuti Zimbabwe ndoine vanhu vakatiza munyika, vakawandisa, maZimbabwens akawandisa ari munyika dzakasiyana-siyana. Ndozvinongoratidza zvoga kuti Zimbabwe haina kuchena. Ndozvinongoratidza zvoga kuti muZimbabwe muri kutambura. Muzimbabwe hatina rugare, hatina. Vari kudya ndivo vari muZANPF. Ukapikisana neZANPF waipa, vari kudya ndivo ivavo. Vanatafadzwa mugwadi nevamwe vacho ivavo vanozivana vega ivavo. Handingori maZANPF, ndo vari kuguta. Isusu hapana chatiri kuwana. Zvataura chamisa ndazvinzwisisa chaizvo kuti vana veZimbabwe vari kutambura vari kunze kwenyika. Vari kutambura. Ndatendanga.
PaStudio 7 apo mamukasei mamukaseiku. Ndinorwadziwa mhani nokuramba tichizidzirwa kwemarari edu mhani macitizens. Especially nenyaya yebhombu riri kunzi rakandwa nemazani. Ko mapurisa vanei varipikwa? Ndovanonzi vanochengeta vanhu parari, vadii kusunga munhu. Hazvinakidzi mhani, look what happened kunana uzumba wakaenda president kune nekurari yekugokwe kubuyuni kabuyuni. Hazvinakidzi izvozvo. I think panofanira kuva ne security in place inenge ichibatana izvo, especially mapurisa ane achinzi ane akachengeta vanhu ipapo. President, speech ya president ndainzwa yakanaka, asi I feel like vasiyira kutaura nyaya yedzinyaya dzimwe 16 honorable Scala Stole nevamwe vese vaya kuti we demand their immediate release. Zvanyanya izvi. Ndini maridza kuJobek.
Kwa kuita kuvashaya kauko kutsvaga utane mugati akuru weZANPF. Movhiti ndedu, movhiti, movhiti. Imi kana makafunga chai munyika yese iyi nemovhiti mashomashoma akadarewa. Movhiti chavo 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 vari kutsvaga kuti zvinhu zvifambe chavo vatombouye kukwese kwamune makaungano. Ende nhasi mukadhaindeku ereshini kumunorohwa nemovhiti enyu yekudyiwa zvokuti munonyara nazvo. Movhiti chavo chavo ane focus dzinoshanda havhoti reZANPF. Iwo makamina wachi kuhedhikota kwenyu kuya. Kana taakuenda kuerekisheni kwavanonovhotera mamapato havhotere imamunangako. ngotsvaga kudya chituku shuwa zvamakuita zvakadzati maakupererwa
ndokumbira muri zvisiro shokero kuna wachamisa ndokumbira kuti wachamisa kana makuita marais enyu kana makuita marale especially kumamisha kana makuita marale enyu edzaine pamunogona kuti kana masvika musapinde muwa number 1 number 2 kana masvika imimi mota inenge ina wachamisa kana dzikaita 3-4 zoenda kukomberedza stage iwo wanongodzika nekukwira pa stage pawanenge wachizogara pave ne security yakati one day kana even pa security yavo pakaedzera vamwe 30 zvinogona kuvabatsira number 3 kana wakubva pa stage dai wati time yavanobva pa stage vanhu vanenge wakagara iwo wopinda motikari motikari padzinosimuka vanhu vosara woita se usimukawo number 4 wachamisa pavanokwira pa stage dai pakava nedistance kana iri over 30 meters vanhu vagari kure nawo nemake kuti izvi ndazvitaura nenyaya yekuti pane urongwa huripo hwekuti kunyange wachamisa pavachaso wanenge wari pastage kune vanhu vachashandisa kuti panenge pachingoitwa disorder pai pacharira pfuti so
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutumbi wamambokadzi Elizabeth vechipiri wakasvika nezuro kuEdinburgh kubva kuBalmoral Castle kwavakafira nemusi wechina vanhu vari kutarisirwa kuonekana namambokadzi nhasi paSt Giles Cathedral mangwana mutumbi wamambokadzi Elizabeth uri kutarisirwa kutakurwa nendege uchiendeswa kuLondon uko vacharadzikwa mauto emuUkraine anonzi atora maguta akawanda mudunhu reKharkiv riri pamuganhu neRussia uye mauto eRussia akawanda aurayiwa mamwe achikanda zvombo pasi nekutiza mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanyomba mauto eRussia vachiti akaita zvaanogona chaizvo zvekucheuka nekuita chitsoka ndibereke vaZelensky vange vachitaura mumashoko avo kuvanhu venyika yavo zuva roga roga Russia inoti iri kubvisa mauto mudunhu iri ichisimbaradza vari kurwa kuDonetsk muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakatungamira nyika yavo mukurangarira vanhu zviuru zvitatu kana kuti 3,000 vakafa pakapambwa ndege nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl Qaeda ndokudzishandisa sezvombo zvekurwisa ndege idzi dzakashandiswa kuparadza World Trade Center muNew York City Pentagon muArlington, Virginia uye imwe yakazodonhera mumunda kuPennsylvania vaBiden vakati zvakaitika izvi zvinopawo dzidzo yekuti zvakakosha kurwira utongo hwejekerere muAmerica kwete musi wa11 gunyana chete asi kuti mazuva ose vaBiden vakati vakuru vakaronga kurwisa America vaOsama bin Laden navaAyman al-Zarawi vakaurayiwa uye havachakonzerezve kusagadzikana muAmerica mukuzeya nenyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuPennsylvania kwakarwiswawo vaNicholas Mada
ndinoona zuva reSeptember 11 ndichiona kufamba kwaita mazuva kuti gore rega rega kubvira ipapo 2011 zuva iri rakakosha kunyika yeAmerica, nekuti kutangira kuvakuru vakuru venyika zvichidzika pasi, munhu wese anouya pamwe chete vachikoshesa chiitiko chakashamisa nyika yese, chakazesa nyika yese. Saka zuva iri rakakosha zvakanyanya kuzvizvarwa neshamwari dzeAmerica dzese kunge tichicherechedza zuva irori.
Mungarangarira zvamaita musi wakabhombwa uyere?
Kuno kuPennsylvania musi wacho ndinorangarira wanga uri muvhuro. Zuva rakacheka nyika, ndichitovawo pabasa. Saka kazhinji nevandaishanda navo taiterera radio station. Saka ndobva tatonzwa kuti pane zvapwanywa kuNew York nekuPennsylvania. But zvaitarisirwa kuti zvaifanira kunge zvakazoti nyanyei kuno kuPennsylvania kwedu, asi hazvina kunyanya. Asi Pennsylvania tange tiri kuvhunduka zvakanyanya kuti zvainge zvaitika izvi zvaikwanisa kunge zviri kunangana nedzimwe nzvimbo dzakawanda. Asi nekuda kwekufambiswa kwakaitwa shoko racho nezvakaitika nguva iyoyo, ndinoona kuti nyika ino yakafumuka kuti vakwanise kunge vava nerujeko rwekuti zvimwe zvinhu zvakada zvinokwanisa kuitika. Vakaisa tinoti mamezures I think akawanda kunge vakutanga kutarisira zvinhu zvakadaro, asi vanhu vadzikama zvakanyanya nekuziva kuti vakuru venyika vanoisa kukosha kweupenyu hwevanhu. Saka izvozvo ndoona kuti ndo mamezure akaiswa iwayo ekutsigisa vanhu nekudengenyeka kwanga kwaita ugaro nekuda kwezviitiko izvozvo.
Imi pamunenge muchifamba nendege munonzwa kusununguka here kubva zvakaitika chiitiko ichi, kana kuti munenge muchimborowawo nehana?
Mazuva ekutanga mukomazulu ndaivhunduka zvakanyanya kunge ndichifamba mumastates akasiyana siyana nendege muno, asi ndinoona kuti tine rusununguko rwakanaka chaizvo. Ndine kudzikama kwakanyanya nekuti matarisiro avanoita munhu wese zvake anopinda mundege, kusanganisa nevanotyaira nevanoshanda imomo mundege, vese vanhu tose tinotariswa zvakanyanya zvekuti hapana mikana yekuti munhu anokwanisa kupinda mundege ane zvinhu zvinokwanisa kunge zvichitidzorera pane zvakaitika musi wa 11 September 2011.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuPennsylvania kwakarwiswapo panguva yeSeptember 11 vaNicholas Mada vange vari parunhare kuPennsylvania naBlessing Zulu weStudio 7. Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano revadzidzi reZimbabwe National Student Union rinoti richasvika kuvakuru vehurumende nenyunyuto pamusoro pekukwidzwa kwemari yedzidzo kotoro rino. Sangano reWorld Food Program rinoti gore rino richangokwanisa kubatsira vanhu zviuru gumi sezvo homwe yaro isina kumira zvakanaka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.